Vashitaura pamusangano wavaita neveshidiki webato ravo pamwe nevemakambani anogadzira mbeu waitirwa pamuzinda webato reZANU-PF pamberi pemusangano wepagore webato iri uyo wakatarisirwa kuitwa kuGoromonzi. Vamahwadhi vati vechidiki ndivo musimboti woupfumi hwenyika, saka vanofanira kupihwa minda kuti vawane pekurima. Vamahwadhi vakurudzira bazi rinoona nezveminda nekurima kuti ritore mamwe mapurazi ripe vechidiki vebato ravo ava kuti vawane pekurima.
To government, to our ministries, especially the Ministry of Lands, the youth that are here, most of them, I am told, are missing from those that have got the land.
Kuhurumende, kumapazi edwe hurumende, zvikuruse kubazi rezveminda, vechidiki vari pano, vazhinji vaondiri kuudzwa kuti vari kutobhadhara kune avo vane minda kana avo vasiri kukwanisa kushandisa minda yavo zvakanaka. Nokudaro panodikanwa kuti mutore mimwe minda kana kuti mupe vechidiki ava minda kuti vakwanise kurima. Hongu tine varimi chaivo vari kurima, asi tinoda kuti vechidiki vapiwe zvavanoda uye vazvishandise, nekuti ramangwana nderavo uye nyika ino ndeyavo.
To be given what they want and let them use it. So that, because the future is theirs and this country belongs to them.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupihwa mikana yakaenzana zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi.
Gwetaro navamuHadhi izvi zvinokatyamadza chaizvo, nekuti tinoona kuti pamutemo chaipo, bumburi redu remutemo reconstitution yeZimbabwe rinotaura izvo kuti munhu wese wemuZimbabwe ane kodzero yekuwana mukana wakanaka kuti aite participate munyaya dzezveupfumi hwenyika. Saka kana taakuona vice president wenyika achitaura kuti minda inofanira kutorwa kuti ipuhwe kune mayouth ezano, hachinhu chakashata chaizvo, ende hazvikurudzirwe pamutemo, nekuti mutemo unotarisira kuti munhu wese anofanira kubatwa zvakanaka pasina kusarura kuti anokubva kubato ripi. Nyangwe iwo mayouth ari kubva kumapato akasiyana siyana vanofanira kutenderwawo kuti vawane land kana kuri kunzi inenge yawanika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi pakatangwa chirongwa chehurumende chekugovera ivhu kuvatema zvisina tsarukano muna 2000, ichipa vanhu vasina mari pamwe nezvekushandisa muminda. Kutorwa kwakaitwa minda uku kwakaitwa zvine mhirizhonga, zvakaita kuti vamwe varimi vechichena varasikirwe neupenyu hwavo. Chirongwa chekugovera vatema ivhu chinonzi nesangano reCommercial Farmers Union chakakonzera kuti varimi vanodarika zviuru zvina varasikirwe nemapurazi pamwe nemidziyo yavo, uye vashandi vavo vasare vasina chokubata. VamoHadhi vakurudzira vechidiki kuti vave neukama nevemakambani anogadzira mbeu, avo vachange vaine zviratidzwa zvezvavanogadzira pamusangano wepagore weZANU-PF uchaitirwa kuGoromonzi. Zvichakadai, mutungamiri weboka revechidiki muZANU-PF reYouth League vapupuraito Garepi vaudza vechidiki vebato ravo kuti vadzosere zvikwereti zvavanenge vapihwa nemabhanga anenge avakweretesa mari yekuti varime. Bhanga reEmpowerment Bank riri kupa vechidiki mari yekurimisa vasina chibatiso kubhanga iri kana kuti collateral, izvo zvatendwa navatogarepi. Vatogarepi vati vanenge vapiwa zvikwereti nemabhanga vakadzosera, zvinoita kuti ukama hwavo nevemabhanga ava husimbaradzwe.
Isu seZANU-PF will give you comfort, security and peace of mind, because most of the youth amurikuona ava vanhu vari mumastructure eZANU-PF. Saka kana asingasadi kubhadhara, munongouya ipo pano moti hava vatogare pindakapa maiti enyu, asi havachadi kubhadhara. VeEmpower Bank zvakare munongoita saizvozvo, motouya tototaura namaiti kuti vabhadhare chikwereti, kuti mumwe wake agokwanisawo kutora chikwereti chimwe chete ichocho agokwanisa kuamba achikura mufamiri.
Pataenda pamhepo, komite pamusoro yezanu PF yepolitbiro yanga iri musangano ichizaya nyadzi dzange dzikurukurwa nezvadzo pamusangano wepagore webato iri uri kutarisirwa kuparurwa nemutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East zvichabvumiranwa mumusangano uri kuitwa wepolitbiro uyu zvichazeyewawo zvakare mangwana nekomite yepamusoro-soro pakati pemacongress muzanu PF yecentral committee pamusangano wakatarisirwa kuitwa pamuzinda webato iri mangwana mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo ragadzirira zvakakwana musangano wepagore uyu uye vanoti vari kutarisira kubuda nezvisungo zvakawanda zvinobata nyaya dzezveupfumi hwenyika zvematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita zvinhu mubato ravo musangano uyu uri kutarisirwa kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.